vagari avanoti havana chavakakohwa gore rino nekuda kwemvura yakawandisa ikanyudza zvirimwa zvavo uye vanotiwo vainge vasina fotereza yakakwana. Vazhinji vevagari ava vave kurarama nekunhonga chibage muminda yevarungu vakasara kuti vararame, pamwe nekutengesa kuti vawane mari yekutenga zvekudya zvakaita semunyu, svigiri, mafuta, sipo nezvimwe. Vakatenda karengeshe vanobva kwavambochundu mumwe avo vari kurarama nezvekunhonga. Vanoti chimwe chibage chavanonhonga vanozoenda kunotengesa kuti vawane raramo.
Zvokufunga iba tichitorarama nazvo ndozvinhu zvokutombotibatsidza panguva ine ichiri tichiita kuti maybe tone zvinhu zvokutibatsidza zvinhu zvakaita semudzimba sipoti kana sipo chimwe chikamu chokupinyi chake chikuvharidza ichocho nenyaya yepfungwa iyoyo.
Vakarengeshe vanoti pachibage chavanonhongerera vanopiwa chidimu chepakati chezvavanenge vawana. Amai Clarissa Jokwani vainge vakabereka mwana mucheche kumusana apo vainhongerera chibage mumunda wava James Stanford papurazi reOmega. Vanoti vakazadza masaga maviri vanopiwa saga rimwe chete semuripo. Mutyairi wavaStanford vaLivon Jim avo vainge vari kumunda netractor vakamirira kuzotakura chikamu chemurungu pakupera kwezuva vanoti vainge vakarima mahekitea anodarika zana echibage. VaJim vanoti vari kuyamurwa nevagari vemaruvhevha akavapoteredza kunhongeredza chibage icho chinodonha pavanenge vachikohwa nemuchini weharvest.
Anga singambozvigoni vezangakarwa ndi 580 yechibage akaikozvinzi magonyeto aaendesa inhiriraenda nhasa 115 10.
Vagari ava vanoti havanhongerere chibage muminda yevarimi vechitema sezvo pasina chinosara. Apo vagari vemumaguta vari kuchema kuti upenyu huri kuramba huchioma zuva nezuva, zviri kuratidza kuti munyika yose hapana kuri nyore kurarama. Mumiririri webazi reUnited Nations reWorld Food Program WFP munyika vaedro vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete mumaruwa vanoda ruyamuro rwezvekudya gore rino, zvikuru sei pakati pemwedzi waGumiguru kusvika muna kurume gore rinouya. Nyaya yekuti vamwe vari kurarama zvakaoma iri kuuya panguva iyo hurumende iri kuti gore rino nyika yakakohwa pakuru pasi pechirongwa chekomandi agriculture. Ndakamirira Studio 7 kunyamakate Hurungwe, ndini Ata Chiguriwa.